Imwe yemakanzuro mudunhu remashonaland west yemakonde yakazivisa nezuro kuti masangano ose anoda kushanda munzvimbo mavo vanofanirwa kubhadhara madhora zana ekuamerica uye vagara vachishanda vanofanirwa kubhadhara madhora makumi mashanu pamusoro pekuwana gwaro rinovabvumidza kushanda kana kuti memorandum of understanding kana kuti MOU. Vanoshanda mukanzuro yemakonde mubazi rinodyidzana nemasangano akazvimirira amai Jeta Moyo vanobvuma kuti vose vanoda kushandira munzvimbo iri pasi pekanzuro yavo inosanganisira Chinoi, Mangura nemakonde vanofanirwa kubhadhara mari iyi vasati vatanga kuita mabasa avanenge vakabvumirana navo. Sachigaro wezimbraisi mudunhu remashonaland west vaadrian Zarimba vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nekanzuro yemakonde vachiti hazvisi pamutemo. Makanzuro ekune mamwe matunhu makuru akaita semidlands anonzi ari kubhadharisawo mari dzekushanda munzvimbo asi dzinenge dzichingodaidzwa nemazita akasiyana. Nengwe rimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa zvemunzvimbo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti zviri kuita makanzuro hazvisi pamutemo.
Vanhu vanongoita kamabhani zvekuita milk money. What needs to be done is to check with the institution in order to those things kuti are there funds of that nature ari kudiwa because hapana chinhu chinoitwa chisina mutemo.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika avo vanoti chekutanga ndechekuti kunyange maMOU ari kudiwa nemakanzuro haasi pamutemo uye mari dziri kutaurwa hazvisi pamutemo zvakare.
Chekutanga ndechekuti maMOU ari kudiwa nemakanzuro haasi pamutemo. Hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unosungira masangano akazvimirira oka kuti anga achisaina maMOU mudistrict kana kuti muprovinsi imwe neimwe pavanoitira basa ravo. Kana sangano richinge raregister Ministry of Social Welfare kana kuti sangano kana richinge riri trust zviri pamutemo zvakatokwana kuti vange vachiita mabasa avo mumadistricts akasiyana-siyana.
Vakika vanoti mari dziri kudiwa nemakanzuro inzira yekutsvaka mari zvisiri pamutemo.
Kuti zvekare makanzuro vazoti pamusoro peMOU masangano anofanira kunge achibhadhara mari pagore rega rega rekurenyuwa maMOU iwawa kuwedzera kutyora mutemo kuri kuitwa. Ndinoona sekunge inzira yekureiza mari yatingati fundraising nemacouncils.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weCenter for National Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti mamwe makanzuro ari kubhadharisa masangano akazvimirira nechinangwa chekuda kuti varegere kushanda.
Izvozvo hazvisiri pamutemo, ndosaka zviri kuitwa kumamwe madistrict kune dzimwe nzvimbo zvisiri kuitika. Bhati ndeimwe nzira dziri kushandiswa kuvhara maNGO kuita kuti asashande munyika munomu.
Vaenderera mberi vachiti
zvese izvozvo chinangwa ndechimwe chete, kuti nyika ino isare isina maCSO kana kuti maorganization akazvimirira oga anokwanisa kupota achitsiura hurumende panenge pachikanganisika kuti apa handizvo, uye nekuita ongororo zvikuru sei panyaya dzekodzero dzevanhu. Kune dzimwe nyika maCSOs anonzi mana not for profit make ma profits varipo kuti vatobatsire hurumende kuita make sure kuti macitizens vagara zvakanaka, kodzero dzavo dziri kuchengetedzwa.
Asi mamwe makanzuro akaita seBhindura anoti vanongoda wirirano yeMOU chete kuti sangano rishande munzvimbo yavo.
Isusu kuno Bhindura tichiri kushandisa kungowirirana kwatinenge taita navo kana vachinge vakliwa kunokliwa kwakafanana nekunana president's office kuministry at provincial level nekumwe kumwe vakauya nematsamba anoratidza kuti vakakliwa. Isusu tinozongoita MOU nawo tovapa kushanda, hatina tumafizi kwatinobhadharisa sekanzuro.
Achira kukwanisa kunzwa divire hurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvematunhu vajulai moyo vanga vasingabatike pamunhare mbozha yavo. Gurukota redunhu remidlands valari mavhima vakamboudza studio 7 kuti munyika mune masangano akazvimirira oga akawandisa vachiti ngavaende kuukraine kune vanhu vanoda ruyamuro sezvo kuine hondo. Kunyange mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGU richiti pane masangano anosvika chiuru chimwe chete akanyoresa nesangano ravo, vamazima vakati masangano akazvimirira ega zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti 36,000 ari kushanda munyika yose. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.